緒に。Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 28 Gunyana 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuwa nesu mchurongwa chedu cha nasi. Ini ndini Tanuno Kawande, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri mchurongwa cha nasi.
Mayuti AMDC, wangawa vese, wangawa vese kwa katashari chipoka banyaya, ima kakatano akapapa kuvako kwe Supreme Court Judgment. Wabata na pamwele chete, wakapa wati wati ya dikuti pala mipachitika mataka nana, dikuti. Nyaya upenyu wedu wa mangwana ndo ya kakosha isusu tisu vechidiki.
Vechidiki mubadore MDC Nezuro Maneru wakavuta Morgan Tsvangirai House.
Varaizwa wanita hiyo 95% vataza kuenda kuzvikoro. Kwa wano dzidzisa
rimwe sangano rinomirira varairidzi rinoti nengo dzaro hadzisi kuzoenda kuzvikoro kwazvinodzidzisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zirezo utano rinoti vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vachingove mazana maviri ane makumi maviri nevanomwe 227. Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvinomwe zvine mazana masere ane gumi nevaviri 7812. Nezuro vanhu vanoita vapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vese vakachitapurirwa munyika. Vapora munyika vanoita zviuru zvitanhatu zvinozana nevatanhatu 6106. Vechidiki mubatore MDC Nezuro Maneru vakatora Morgan Tsvangirai House iyo yaimbozikanwa nezita rekuti Harvest House vachiti vaneta nekurwisana kuri kuitwa nemapandi maviri mubato iri. Umwe wevakuru vevechidiki uye vachimirira Highfield East muparamende vaHepmo Chidziva vaudza Studio 7 kuti vechidiki vatora Morgan Tsvangirai House havasi kuti MDC Alliance kana MDCT, asi vanoda kuti bato reMDC riruvire rusunungukuro yevanhu kwete kuswera vachirwisana pachavo. Vachidziva vati vechidiki vatora imba iyi vachabudisa zvichemo zvavo nezvavanoda kuti zviitwe pavachataura nevatori venhau mangwanani anhasi nenguva dza 10 o'clock pamuzinda uyu.
Nyaya yaitika isi yekuti maYouth MDC Alliance atora Harvest House, asi maYouth AMDC vangava vese vangava rizvikwata zvari chipokana panyaya yema kakatano akabva pakuvako kwe Supreme Court Judgment. Vabata na pamwele chete, vakabva vati tichadi kuti parambe pachitika mataka nana, nekuti nyaya yeupenyu hwedu hwamangwana ndo yakakosha isusu tisi vechidiki, tisinofanira kudefina nekusecure nekudefenda future yedu. Saka zvataa kuita pari zvino, aiwa takakumbotora control yemuzinda mukuru webato, toita kuti vatungamiriri vedu vauye vataurirane titsvage waro wekutipedze nyaya yekunetsana iri mukati mebato, tikwanise kuenda mberi tisave vanhu vanorudzirwa zvekuita nebato rinopikisa rezanupiefu.
Mayuth aya ndiye kuMDCT nekuMDC Alliance esi akabatana
ichokwadi. Saka maYouth ari imomo muHarvest House. Actually MDCT ipati yeMDCT Alliance ka pakaitwa alliance. saka mayuta alipo nde MDC.
Kupapana patishenda mberi zuchafamba sei?
Mangwana mayuta Harare province alipa ofisi jeji. Wachange wachipa press statement na 10. Inenge ichitaura kuti ichataura zvishoma pamusoro pekuti takufamba tichindepi. Asi zvakawanda kuti tichabva papa tichinda kuzvinobva mumaorgans emusangano. Achazosangana kubva ramangwana iroro kuti musoto uchasangana executive standing committee. The national council dzachona dza 2014 dziratidza kuti zvinhu zvakutora direction ipi. Zvinhu zvicharambe zvichiita maitikira zvanga zvichiita. Ende pachava nerespect hapachisina nyaya dzekunzi kudzingana kudzingana kuita sei togadzirisa zvinoda kugadziriswa tokwanisa kufamba tichienda mberi.
Pane zvamboti zvataurwa here nevatungamiri vemapato maviri waya MDC Alliance ne MDCT?
Aiwa, hapana zvati zvataurwa pari zvino. Zvizhinji zvinozobuda mukumusure mepress statement ichaitwa mangwana. Tonzwa kuti ivo vanozvigamuchira vachiti tokwanisa kufamba tichienda mberi takadaro. Asi pari zvino mwana wese weMDC akasununguka kuuya pamuzinda wake achiita zvaanoita nekuti ndoo patinosanganira, ndoo patakasiyirwa navatsvangirai. Saka munhu wese akasununguka kuuya ipapo kuti tivake musangano wedu, tisasekwe nedzimwe nyika kana nemamwe mapato, tione kuti seMDC takarongeka. Nyaya iri panapa ndeyekuti kuMDC hapana vari kuramba kuti tine MDC Alliance. Vanga nediri varingwa istiri MDC Alliance, varuku wano tiri MDC Alliance. Saka tese tinono sangana pa MDC Alliance. Asi tinoda kugadziriswa ma past mistakes edu, atinoda kuti tikorekte. Then tinofamba tiri pa MDC Alliance zvakanaka.
Hapana kumboitika zvebongo sozo here kana kuti violence pakutorwa kwaitwa Harvest House uku?
Mayuta pinda mukatumu. Hapana kumboitwa zveviolence. Kutowirirana chaiko nekuti papa chengetwa nemayuti. Tangowirirana kwatawirirana, tabva tawirirana kuti aiwa ngatichipindai tisangane tibatanidze chinhu ichi tikwanise kufamba kuenda mberi. Tisu tine ramangwana. Vatangirai vachitisiyira vakati this is not a one generation movement. Magenerations to generations to come must lead this movement. And you see vachidikirai nguva inoiyi, hatidi kuti tiparare tisina kukwanisa kunge tapinda pautungamiriri. The same movement yatakasirwa nababa.
Avo vange vari umwe wevakuru vevechidiki mubato reMDC Alliance vaHepmo Chidziva vari parunhare kuHarare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti varairidzi havasi kuenda kuzvikoro kwavanodzidzisa pamusoro penyaya dzemihoro uye kushayikwa kwezvekudzivirira kutapuriranwa chirwere checoronavirus. Vachipindura mashoko anyorwa paTwitter pemunyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana ekuti vana vechikoro vazhinji nezuro vakadzokera kuzvikoro zvavo, mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takawashira Joe vanoti varairidzi vanoita zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana zvevarairidzi hazvina kuenda kuzvikoro kwavanodzidzisa. Dr. Joe vati varairidzi havasi kuzoenda kubasa kusvika nyaya yemihoro yavo yagadziriswa uye zvikoro zvese zvapiwa zvinhu zvekudzivirira kupararira kwecoronavirus. Tatadza kubata vaNick Mangwana kuti tinzwe divi ravo.
Pavarairidzi avo vanga vachifanira kuti vaende kuzvikoro kumaboarding nokumwe kwavanodzidzisa mushure mokuti vange vachigara kudzimba dzavo, varairidzi vanoita iyo 95% vatadza kuenda kuzvikoro kwavanodzidzisa.
Chavatadzisa kuenda kuzvikoro zvavanodzidzisa chii?
Chikurukuru ndechekuti varairidzi vanotaura kuti havana mari, saka mari dzavo dzekutambira idzi hadzikwani. Vazhinji vavo havana mari dzokuti vanga vachikwanisa kuti vangakwirawo mabhazi vachienda kubasa, uyezve yavo mari yokuti vanodya haipo. Zvikurukuru zvezvekare ndezvokuti maschool fees akakwirawo. Maschool fees ava kuita iyo kubva pa25,000 kusvika pa60,000. Manje nemari yavarairidzi iyo inongova zvayo 3.8 kunge munhu asina mamwe madeductions vazhinji vakarohwa namadeductions ana nyaradzo ikasara yava kuma 2.6 saka varairidzi mari hadziko dzokuti vakwaniseo kuti vana vavo vangakwanisa vachinda uchu so varairidzi vakawanda vanoita 95% vagara zvavo kudzimba dzavo
varairidzi vachagara kudzimba dzavo kusvika rini nai Dr. Joe
vanotaura kuti vachazokwanisa kunge vachienda kubasa kunge hurumende yavapa mari inokwana mari inokwana imari yavaida yavaitambira mugore ra 2018 inoita iyo US$520 to US$550 saka vakatsika madziro ndopavari hapana kwavari kuenda chimwe zvekare chapa kuti varairidze vasatirimuka ndochokuti hapana zvati zvaitika uyezve hurumende inoratidza kuti zvikoro zvinovhurwa kana zvaizovhuruwa pasinawo kutesta varairidzi vana vechikoro neancillary staff saka zvinhu zvinotyisawo varairidzi upenyu hwavo uye upenyu hwevana vanodzidzisa nokuti takaona pakavhura maprivate school akatestawo varairidzi pamwe chete navana vechikoro vana vechikoro vakawanda vamwe vakatowanikwa vane utachiona uku hwedenda recovid saka izvezvi zvivari muquarantine saka zvinhu hazvina kumira zvakajeka kuti kana tikazovawo nevanobatwa nechirwere varairidzi vana vanenge vachienda kupi denda iri zvarakatekeshera richakatekeshera kutandavara sorunyemba saka ndo zvimwe zvapa kuti varairidzi vati kusvika zvajeka zvataridzwawo kuti hurumende inokoshesa upenyu hwavo nehwana vechikoro havakwanisi kunge vachizodini vachienda kuzvikoro
ndizvo here zvatinonzwa kuti vamwe vabereki vari kuda kubhadhara varairidzi mari yokubatsira pamihoro yavo
kuna mamwe maboarding school anoti headmaster navabereki vakagara pasi vabereki vakanga vatenda kuti vanoda kuti vabhadhare maticha anoita $20 pamwedzi wega wega kuti vavandudze mari inotambiriswa nehurumende asi isu sisangano ravarairidzi tinongoti izvi zvine njodzi nokuti varairidzi vanofanira kuti vaone kuti mari haizofi yakaenda kupension kana munhu azopedza basa hapana paunozoenda uchitevera vabereki vaya kuti ndini uya wamakati ambodzidzisa vana venyu hurumende payanga isingabhadhari zvakanaka saka isu hatikurudziri zvinhu zvakadaro ende tinoti varairidzi vanenge vaita chibvumirana namahedzi akadaro vatengesa vamwe varairidzi ngatimirirei kuti hurumende iyo mbune employer ibatsire varairidzi donzo rokubhadhara varairidzi idonzo rehurumende
avo vange vari mukuru wesangano rinomirira varairidzi reprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takavafira Joe vari parunhare kumasvingo nestudio 7 Tevedzeri wasachigaro webato reMDC Alliance vaJob Sikala vanoti majeri emunyika haana kumira zvakanaka vasikala avo vakabudiswa muusungwa zvondorapfuura mushure mekupiwa mukana wekubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba vanoti jeri rechikurubhi harina kusiyana nemajeri ava Adolf Hitler hatina kukwanisa kubata mutauriri weZimbabwe Prisons amai Mayor Kanyezi kana gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi sezvo nhare mbozha dzavo dzange dzisiri kudayirwa ngatinzwei hurukuro yaitwa navasikala naBlessing Zulu weStudio 7
chikurubhi rakanga riri dzvodzo nenyaya yokuti iyo vakakuna nzvimbo inotaridza kuti haikodzeri kunge ichigarwa nomunhu anorarama sechikurubhi chikurubhi yakafanana nemaconcentration camps aya atinoziva akanga achaitwa naHitler panguva yesecond world war kugermany uku vanhu vachigara vari matutu namatutu ipapo ndakakwanisa kusangana nevamwe vedu vakanga vaiswa muchitorongo iri kwenguva yakareba
ndivanana vavasikala
vaLasi Mahenga hama navatungamira emadzokere avo vari kupika mutorongo kwemakore makumi maviri 20 years vakapomerwa manyepo okuti vakanga vauraya mupurisa kuGlenview. Ndakaona varume ava kuti vakanga vachitambura nokushungurudzika zvikuru kuti ivo vari kunge vari mutirongo ine concentration camp asi pasina kana mhosva zvavo yakapara.
Ko munogoti havana mhosva sei vasikala ivo vachiipika?
Nokuti mumagwaro avo zvinongotarizwa kunzi vanonzi nevamwe vanhu vakanga varipo. Saka vanhu vakauraya ivavo vakanga vachiita work in common purpose naivo. Saka chiripo ndechokuti varume ava vatambudzika zvikuru nokuti havasi kuwana nyaya dzechikafu, zvekare vari kuita zvemabhuku, vari kuverenga zvakanyanyisa. Saka vanenge vachida matextbooks, maexercise book okunyorera, vanenge vachida kubhadharirwa mafees avo kuyunivhesiti yavari kuita nawo inonzi Zimbabwe Open University. Paanorara havana machira akakwana. Saka indakasitodzikana ndavasiyira machira angu ananga ndapinda nawo muchikurubhi concentration camp. Saka kune matambudziko makuru okuti vanhu vese vari muchikurubhi pane kurwarirwa kurwara kukuru kuri kuita vasungwa vari momo vane mhosva dzakawanda dzavari kupomerwa, zvakare coronavirus.
Mungatsanangura here zvizere ipapa nezvecovid-19?
Denda iri rakapinda mutrongo umu zvakasimba zvikuru kwazvo. Saka kune basa rakakura kuti vana vezimbabwe vazvizive kuti hama dzedu dziri kuchikurubhi valasi mahenga hama navatungamira emadzokere vari kutambura zvikuru. Ini ndakati ndichavabatsira kubhadhara mafees avo okuyunivhesiti kuti vapedzise madhigiri avari kuita. Vamahenga hama vari kudzidza ivo Bachelors of Arts in Religious Studies and Theology Honors neZimbabwe Open University. Vatungamira emadzokere vari kuita BSc Strategic Studies neZimbabwe Open University. Vamahenga hama vamugore rechitatu, vamadzokere vari mugore rechipiri. So vamahenga masarwa negore rimwe bedzi. Saka ndakati gore rimwe roro ndichavabhadhara fees yavo at once yegore rose. Vamadzokere zvakare ndakati ndichavabatsira kuvabhadharira makore maviri avo asara.
Kandai henyu rekupedzisira vasikala?
Ndinorikumbira rukuru kuna vanhu vose veZimbabwe vari kumativi ese enyika namativi ese kunyika dzakasiyana siyana kuti ngatiisei musoro pamwe sezvizvarwa zveZimbabwe tibatsire avo vamwe vedu vari mutrongo umu vakapinzwa umomo nemhaka yemanyepo yokunzi vakauraya mupurisa kuGlenview. Saka iye zvino vane zvizhinji zvaanoda zvinobva kuchikafu nyangwe nezvokupfeka chaiko kana zvokufuka zvinovatambudza chaizvo, sipo dzokugezesa nezvimwe zvakadaro. Saka tese ngatiisei musoro pamwepo tibatsira nehama dzebizi mazvita.
Avo vange vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nau anasi. Zimlife.com ine nyaya pamusoro pekutorwa pemuzinda weMorgan Tsvangirai House nevechidiki veMDC. Chronicle ine nyaya pamusoro pekuvhurwa kwezvikoro asi vadzidzi nevarairidzi vachisukirwa kutevedzera mitemo yose yakadzikwa nehurumende kuitira kumisa kupararira kwecoronavirus. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Majonga nevamwe vose vashamarari vestudio 7, zita rangu rinonzi JJ, ndiri kutaura zvangu ndiri pano pamuzanza. Ndiri kutaura chinhu ichi ndichiti kubva pakahwina president ava vanonzi vamunangagwa vachipinda pachigaro kusvikira iye nhasi uno pano pa Studio 7 asani ndambonzwa even one supporter ye ZANU PF ichitaura uchitsigira musangano wayo kana kutsigira president wavo va emazimu mundangara ndinongombo chete ma kuchema chema kwema supporters MDC alliance chete ko ivo vanhu vakavhota vaya varipi kuti vambotaurawo pano pa Studio 7 zvinoita ma supporters MDC alliance vanhu havana kuvhoterwa nevanhu mana
maswara sei pano pa Studio 7 mashamarari nevateereri vose ndinokumbira chaizvo kuti mundisimbisire mashoko angu yamundiudzirewo vajobhos kana kuti varambe vakashinga nemasemashingiro avakaita iwayo unganzi izvo iwewe munhu haubvumirwe kuzonoita zvakati kana wabuda mujemu waburiswa muchitoksi apa usina mhosva kana uri mutambo webhora haunzi izvo chirega unotamba bhora chienda kunomhanya no vajobhusikara murume ngavarambe vane mwoyo wavo iwowo vasadzokere kumashure murume ndiye anonzi murume chaiye jobhusikara murume haudzirwe zvekuita zviri pamwoyo pako nemunhu vajobhusikara musadzoke kumashure rambai makadaro ndimudhara tuku pamba masipei
makadini pa Studio 7 vashamari vari vose muri sei henyu isu tinofara zvishoma tinotirwadza ndezviri kuitika muzimbabwe zita rangu ndini Margaret Mapundu ndiri pano papolokwana apa ndaikumbira kuti mundisire mashoko angu aya kuna vamunangagwa netimu ravo Jehovha baba vari kumusoro kudenga rezidenzi tingagara vanhu vachichema vana Johana mamundi vachishungurudza vachiitwa sei asi nguva ichasvika hai mwana akazvarwa nevabereki vakamutakurawo matakurawo atakaitwa twese minamato yavo yavanoisa kudenga naiyo inonzvikwa inosvika ndinoti dai maitya Mwari hama dzangu musashungurudze vamwe vanhu ende musatonge vamwe vanhu kuti chiyero chamunotonga nacho vangu ndochamuchatongwa nacho musafunga kuti Mwari havana kutarisa mumwe wese panyika taifanira kubatana tive chinhu chimwe tinamate Mwari titsvake nzira yeushe hwekudenga kwete izvi zvamunoita zvepano pasi munozviziya pano nemari dzose dzinosara pano nedzimota nedzimwe musha mukuru kudenga amaa ngavasiye kushungurudza vanhu panyika ndatendaa
masera sei pano ini chinondishamisa nokundishungurudza chinhu hwani chokuti ike zvinova kutaura kuti vaiva mubatanidzwa wemapato akawanda asi ko pataisvitsana kukonikoti vaiva vasingazivi here kuti aiva mapato akabatanidzwa pamwe chete vairegere kuzvitaura kuti iwewe chamisa ufanire kuenda kukoti nokuda kwokuti tiri mapato akabatanidzwa ike zvinovoona kuti vari kutotya kutoti izvezvi kana tikazoita 2023 nyika yese inobva yaenda kuna chamisa saka ndozvavari kutya izvozvo vana kupe havana monzura dai vangosiyana nazvo varega kunyanya kushungurudza vamwe nekuti kushungurudza kwavanotiita vari kutomainasa mavhotsi avo nekuti zvavanoita izvi kuti tizosvika mu2020 vakadaro handioni sopane chinhu chinobuda isu ngatingoramba tine zita redu alliance iroro ndoro akuzikana nechembere neharahwa saka zvei zvichizonetsa asi kana zvichiita kuti richinjwe asi harichinji ngatirambe tine zita remwe nomuone zita rake kana riro rakarejestiwa pakasainiwa kunzi ndo MDC alliance rogochinji kwechi iyo signature chairipo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika mutungamiri weamerica vadonald trump vadoma jaji amy barrett kuti vatore chinzvimbo chakasiyiwa kusupreme court najustice ruth ginsburg avo vakashaya zvondorapfuura Judge Barrett abo vaneva na vanomwe vange vachidzidzisa zvemutemo pachikoro chepamusoro cheNotre Dame. Mitongo yavakapa mune dzimwe mhosva dzavakatonga inofadza vanhu veRepublican Party. Tabata muzvinafundo Elliot Masocha kuti tinzwe zvizhinji pamusoro paJudge Barrett.
Avandi mujaji vechidzimai vakandoita vechidoko 48 years vane ruzivo chaizvo munyaya dzezvomutemo nokuti vakazvidzidzira zvomutemo izvozvo vakazvipraktisa zvekare vakange vari law clerk secretary wa Supreme Court Justice Judge Anthony Scalia vakashaika vachidzidzavo zvakawanda ikoko pamwe chete pakazonge pakudomewa vakatirati vachangopinda kusupreme court ikoko vajudge Kavanaugh vakange varivo vakava vari panumber 2 yokukwikwidza kuti vapindevo kuinda kusupreme court ikoko. Saka mudzimai wakazvidzidzirwa akazvipraktizirwa unoruzivo rwokunoita zvaanotarisirwa kunoita mukoti huru yenyika yeamerica. Asi pane makakatano anenge aripo anobvawo kuna vamwe vanenge vachiti uyu zvaakuzenge akudomwa nevehurumende yamarepublican iyi. Saka uchandosvika ubatana navamwe vari kuva nemafungiro akaita seake wobva matongero ake anenge ava okungofevha hurumende iripo nezvainoda izvozvo. Asi nemaonero angu ini munhu wakazvibirisa ugaune une fundo yake unoruzivo rwake.
Pane zvimwe here zvambotaurwa pamusoro paJudge Barrett zvinoita kuti vanhu vatye?
Chitendero chake ndicho chimwe chavanofunga kuti kana ukazoenda ikoko hauzodengerwa wakunoita matongero anoendera nechitendero chako asingachaenderani nekumbiro romutemo weAmerica.
Chamunofunga chakafarirwa navaTrump pana Judge Barrett chii?
Chikuru chavakafarira pana Judge Barrett ndechokuti munhu wavanoziva achifarira maitiro avo nezvavanofunga nematongero avo munhu wokuninira avo unou kuvanoti iye wokurait wing uku una mafungiro mamwe akasiyana navamwe vari kuvanonzi kumaleft wing madhemokrats uku. Saka ndizvo zvavakatarisa maari izvozvo vakazotarisawo futi fundo yake vakazotarisawo futi ruzivo rwake rwenyaya dzemutemo nokwaakamboshanda zvekare. Asi chikuru chavakatarisa ndechokutivo zvido zvavo vatirambo nepati yavo zvavanoda kuchengetedza amai Barrett vangazondozviita here kana vava mukuti imomo nokuti majaji ari kunira namai Barrett vanenge vava vari vashanu. Saka amai Barrett vakaiswa ikoko zvekare vanenge vava vatanhatu pamajaji mapfumbamwe. Saka nyaya dzikaendeswa kukoti nevekudivi rehurumende navaTrump dzinenge dzaakuzotongewa kana kutarwa zvichienderana nezvavanoda. Saka ndo zvimwe zvavakatarisa izvozvo kuti munhu wakaita sei nyaya dzaakambotonga akatara dzakarerekera kupi, dzakarerekera kubato ravo here kana dzakarerekera kubato risiri ravo. Ndo zvimwe zvavakatarisa mukatimo.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. ndare merwa kambo kanova kumchakabu Simon Chimbetu sezvonguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vechidiki mubato reMDC nezuro maneru vakabvuta Morgan Tsvangirai House rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti nhengo dzaro hadzisi kuzoenda kuzvikoro kwavanodzidzisa tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.